Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 1 2020. Makatirira kustudio 7 nepfengiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu ari kurwara nechirwere ichi panguva ino. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoudza mapurisa kuti achenure zita ravo panyaya yavari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya, avo vakasungwa nemapurisa panhandare yendege muHarare vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vave mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243. NeZuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vari kuBulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 8,367. Vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro, uye vanomwe vacho vari kuBulawayo, vamwe vatatu vari kumasvingo. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7,894. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230. Pavanhu vari kurwara ava, zana nevaviri kana kuti 102 vari muBulawayo uye makumi matanhatu nevatatu vari muHarare. Asi kumashonaland east nemasvingo hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka kuBulawayo panyaya yekurwisa chirwere ichi? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira Chitungwiza Hospital Dr. Enoch Maida.
Chokutanga mafigiri kuBulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei, asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere cheCOVID-19. Asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atoro haya kutesta COVID-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza, achibva kune mamwe mataundi madiki, achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict.
Ko, izvi zvinoitirwei Dr. Maida?
Kuitira kuti vandoisa kulab, manational labs anenge ariko, ndo saka vanoita inonzi batching. Saka kana results akabuda achiradza kuti abva palebiri muBulawayo, zvingorei kuti masamples emuBulawayo chete. Saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza. Chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti Bulawayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuinda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana, kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCOVID-19 kana kuti vanenge vashaya neCOVID-19. Zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinent yeAfrica. Muchaona kuti ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCOVID-19 uye vakatofa nechirwere cheCOVID-19.
Saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa?
Nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta rebruwayo reblawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana tinopedzisira tava nohuwandu hwevanhu vangangova vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCOVID-19 vamwe vachizopedzisira vashaika nokuda kwechirwere ichocho.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemaviri ane mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 42,869. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti 46 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa anofanira kubuda pachena panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. Goridhe iri rinonzi rairema makirogiramu matanhatu. Mumwe akasungwa namuzvare Rushwaya vaGift Karanda ndivo vanonzi vakaudza mapurisa panhandare yendege iyi kuti goridhe iri raiva raamai Munangagwa nemumwe mwanakomana wavo Collins. Asi amai Munangagwa vari kuramba mashoko aya vachiti kana mapurisa aine umboo anofanira kubuda pachena kana kuti oudza nyika kuti havana mhaka pamwe nemwanakomana wavo. Vanotivo ivo havaite zveuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti sezviri padande mutande remapurisa reTwitter kuferefeta kwavakaita kunoratidza kuti vakaranda vaireva nhema apo vaiti goridhe iri rainge riraamai Munangagwa nemwanakomana wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi regweta ravakaranda sezvo ivo vari mutirongo. Kunyange hazvo vamwe muzanu PF vave kuramba kuti muzvare Rushwaya havana ukama nemutungamiri wenyika. Bepanhau reHerald nemamwe mapepanhau ari pasi pehurumende aigara achinyora makore ose adarika kuti vane ukama. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaMunangagwa vakaparura mutembo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inonzi 261 yekuti madzimai evanenge vambotungamira nyika kana kuti mafirst ladies vapiwe mari yemudyandigere. Zimbabwe ine madzimai maviri akadai pari zvino anoti amai Janet Banana naamai Grace Mugabe. Zvichapiwa madzimai aya zvinosanganisira vachengeti, vashandi vemuhofisi nekumba, imba yekugara, motokari nhatu dzinosanganisira yemhando yeMercedes Benz E300 series dzavanenge vachipiwa pamakore mashanu oga oga. Vachapuwawo mari yendege yekushanya kunze kwenyika uye vachibhadharirwawo mitero yedzimba nezvimwe. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza bepanhau reNewsday kuti hapana chakaipa chakaitwa navaMunangagwa sezvo madzimai aya achifanirawo kuchengetwa zvakanaka. Asi vamwe vari kushora danho iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Pana zvakashata kana vanhu vakabhadhara pensheni yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yekuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake. Sabashandi vakawanda vanobhadhara mapensions akasiyana siyana, including inobatwa nemtemo yeNASA. Saka mapensions ayanosiyana siyana, asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana. Hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe mchandigere pamari yababa, kana kuti baba asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda. Hapana zvakashata, asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe.
Pari zvino, asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitiwo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere, asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipuhwa mari yakawandisa zvikuru.
Hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka, vamwe vobatwa zvisina kunaka. Toona vamwe vari varombo, vamwe vopiwa zvakawandisisa, zvinenge zvisina kunaka. Tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana.
Ko, panyaya yekuti dzimwe mari idzi dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo?
Hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti president ndiye anenge achidecida kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa sejadigere. Tinofungidzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Noti kuti president panguva nenguva, president ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa. Tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napresident anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo. Saka simba riri kupiwa president rokuti ndiye anodecida zvokuti unopiwa chii, tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho.
Iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya?
Nyika yakagara isina mari zvayo, asi nyaya yepenjeni kana mujarigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe, unenge waibhadhara iwewe. Kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers vachizvibhadharira, hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family. Zvakuita as if inyaya yekutengana, kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanhu vanodarika mamirioni makumi mapfumbamwe vatovhota musarudzo dzemuAmerica idzo dzinoitwa zviri pamutemo musi wa3 mbudzi mushure memakore mana oga oga. Asi nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 muAmerica, matunhu akawanda akatumira vanhu mapepa avo ekuvhota kuti vagotumira nepost office. Dunhu rine vanhu vakawandisa vavhota kusvika pari zvino ndere Texas, rinonzi rine vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vatovhota. Dunhu iri rakakosha zvikuru musarudzo dzemuAmerica, sezvo sarudzo dzisingakundwe nemunhu anenge avhoterwa nevanhu vakawanda, asi kuti matunhu ndiwo anovhota. Dunhu rega rega rine zvibodzwa zvakasiyana siyana zvichienderana neuwandu hwevanhu varimo. Semuenzaniso, dunhu rine vanhu vakawandisa muAmerica iCalifornia uye ine zvibodzwa makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 musarudzo. Texas ndiyo inotevera iine zvibodzwa makumi matatu nemasere kana kuti 38. Matunhu ane vanhu vashoma shoma akaita seWashington DC, Alaska nemamwe ane zvibodzwa zvitatu chete. Kuti munhu anzi akunda musarudzo anofanira kunge asvitsa zvibodzwa mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 200 170 pazvibodzwa kana kuti electoral college votes mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanosanganisira vaJoe Biden vebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vamwe gumi nepfumbamwe. Asi vanokwanisa kuti vakunde vana chete vanoti vaTrump, vaBiden, amai Joe Jagensen vebato reLibertarian uye vaHowie Hawkins veGreen Party. Vamwe vakaita semuimbi Kanye West havana kukwanisa kunyoresa mumatunhu ose kuti vakwikwidze. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica.
Inoitwa Electoral College yakagadzirwa nekuti vaumbi vebumbiro rebvumirano kana remutemo chireva Constitution vaida kuti nzvimbo imwe neimwe atinoti ma-states kuda kufanana nemaprovince ikwedu kumusha ave nekodzero dzakafanana pakusarudza mutungamiriri wenyika.
Munga nyatsojekesa here ipapo Dr. Dendere?
Vaiti ivo mamwe ma-states akaita sana California anenge ane vanhu vakawanda kupfuura kwatingati kuNebraska. Saka izvi zvakaitirwa kuti state imwe neimwe ive nechiremu chinoenderana pasarudzo. Zvinorevo izvo kuti ma-states anobva vanhu vashoma anova nesei yakanyanya pama-elections kudarikidzira ma-states anobva vanhu vazhinji.
Izvi zvinorevei zvinenge zvakati omei kunzwisisa kune vanhu ka vari kuZimbabwe vajaira vamwe nemunyikawo dzakawanda wanda pasi rose kuti aiwa kamunhu anenge angovhoterwa nevanhu vakawanda ndiye anenge akunda musarudzo.
Ndinonzwisisa kuti zvichiri a bit confusing asi zvazvinoita ndezvekuti electoral seat iyoyo inopiwa kucandidate tingati vaTrump kana vaJoe Biden zvichienderana nekuti vareceiva mavotes mangani mustate makare imomo. Ndinovimba kuti izvi zvakajeka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nhasi kuti votambira here kana kuti kwete kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ritare nguva inokwanisa kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvekuvandudza bumbiro remutemo izvi hazvinyatsogadzirise nyaya yeutongi hwejekerere. Asi mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Majid Tebboune avo vari kurapwa kuGermany mushure mekunge zvipanga mazano zvavo zvabatwa nechirwere cheCOVID-19 vanoti vari kuita zvavakavimbisa pavakasarudzwa muna zvita mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kuti vaisada kuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika vapinde musarudzo kechishanu. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa muTurkey, vamwe mazana mapfumbamwe vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakonzerawo kusagadzikana muzvitsuwa zviviri zvemuGreece. Dzimba nemimwe mudhuri zvakadonha muguta reIzmir muTurkey. Mapurisa emuFrance anoti asunga mumwe munhu akashandisa pfuti yekuvhimisa kupfuura mumwe muprista wekereke yeGreek Orthodox neZuro. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Sekukuvimbisai kwandakaita vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi muchirongwa chiri kuenderera mberi nehurukuro yatakaita naMuzvare Tafadzwa Matinenga, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, tichitarisa nyaya yekukosha kwesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nemusi wechipiri. Ngatinzwei maondoro aMuzvare Matinenga. Immigrant inogara muno muAmerica ndiyapi mapolisi zamuroda kuonawo
mutungamiriri achabudirira hake achiimplement.
Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kunoku kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanyondibata-bata inyaya yeimmigration, magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka. Prosesi iyoyo yekuti tiwane mapepa ine masteps akawanda inotitadzisa kuti tiite get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa. Saka ini ndichiona zvinhu zvakadaro zvekuti looking at minimum wage uri kutadza kushanda basa unokwanisa kuti ukwanise kubhata mabhiri ako paunogara kuti ubatsire hama dzako dzikumamisha unofanira kukwanisa uchikwanisa kuzvichengeta. Saka mari yatinopiwa kuno $7 an hour haikwane kuti munhu ukwanise kubhadhara rent yavo uchizvipa chikafu. Nemari iyoyo ka $7 you can't do anything. Even nasi mukadzi ukazvara ukanzi wakuda maternity leave, we all know it is only from 4 or 8 weeks wakutofanira kuenda kubasa, otherwise haupiwe mari. Saka you leaving yourself even in a worse situation yekuti even the bond between you nemwana wako. And now when you look at Canada, makanisa akaita sana na Canada, I think they have about 6 or a year of maternity leave, which is a right. Yekuti unokwanisa kuzodzokera kubasa uchibhadharwa futi uchipuwa mari yekuti ukwanisa kuchengeta mhuri yako. Neyai healthcare, I think healthcare is very important kwandiri nini nepamusoro pekuti the cost of healthcare muno muAmerica it's so expensive.
Tochibata kanyaya yerepresentation, gore rino tiri kuona munhu wekadzi wechitema naiwo ari immigrant ari kukwikwidza. Munozvionawo sei izvi?
Aiwa, ndinofarwa chaizvo nokuti vanondifungisa the reason why ndakauya kuno kuAmerica. And ndinodaro nokuti one of the most common discussions that we have kunoko is my immigrants, the issue yekumabasa. How do you get into certain positions? Wakutona kuti yes, it's possible. Sengeni ndiri mukadzi ndakuona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position. I can actually get to that set level yekuti kuti ndinosvikawo pachinambo ipapo chokuita maybe 5. Pamwe mwana wangu chaiye achazvarwa. Inini pamwe I might not because I now zvarwa muno. But mwana wangu inini achakwanisa kusvikawo pachinzvimbo ichocho, which is what we want for to build for our generation, which is the reason why we come here and stay here. You want a community, you know, represent well enough, I mean enough representation of black people.
TG Peter hurukuro yedu ngatitarisei mabatsiro atinoita sarudzo kuZimbabwe uye zvenyaya dzezvematongero enyika. Tichitarisa zvekare mabatsiro anoita sarudzo kuno kuAmerica nenyaya dzezvematongero enyika, mungati pane zviripo here zvatingadzidza senyika yeZimbabwe?
I think pane zvakawanda zvatingadzidze senyika yeZimbabwe. And I understand kuti right now kuZimbabwe vachiwengwa vanenge vakataura kuti my by-elections here.
Ongo
my by-elections. Asaitwe because tiri munguva ye COVID. Pasi rese tine COVID. But COVID haisi kureva kuti my fundamental rights and my constitutional rights like the right to vote has to be undermined. It's important kuti ti protect my rights iwayo. There is no reason why we have to not protect our constitution. If it's a matter of kuti zek ifunge kuti okay tozvifambisa sei, it can learn. Other countries are having elections in the midst of the pandemic. Kuno kuAmerica tataro tiita kuvhota, kuMalawi vakavhota, nemamwe other African countries vese vakavhota. We can learn and see kuti what have they gotten right and what have they gotten wrong during this pandemic asi vachivhota. I think it's a matter of balancing thing muchita ma policies. Kuno kuye we have early voting, we still have the mandatory requirements to kana no vote unoenda kapfeka mask yako muri 6 meters apart atis kuungana the same way can be taken.
I want to note ndam zvari matinenga nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nemusi wechipiri apo tichange tichikupai zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri weAmerica. 8-9 PM mure Zimbabwe pano panevhenyuro yeStudio 7 anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Maikove. Bye bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Makadi niko vatereri, ndini tanono kawande nasi tina mufundisi David Simango kuti tipedzise musoro wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika.
Manheru akanaka baba hwande nevatereri vese vestudio 7. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo. Pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, chisingagumi chete ndiMwari.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwomunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviromviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kwekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Ndidzo mviromviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndo patinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, nhasi tapedza kutarisa nyaya iyi. Svondo rinouya, ndimi munenge muchitiudza zvamunofunga tisati taenda kune imwe nyaya yezvechitendero. Tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Kurumidzai kutumira mazwi enyu kuti vamwe vanzwewo pfungwa dzenyu panyaya iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obuleyo iCOVID-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhomeni sikankosikazana Henrietta Rushwaya, okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulonyaka banenga kakhulu abantu abayenzi early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe kobulawayo.
Ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili namathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibhitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili lamakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhomeni sikankosazana Henrietta Rushwaya, okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 US dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport ubotshwa unkosazana Rushwaya ukuthi igolide latholakala lifihlwe esikhwameni sikaRushwaya lalingele likankosikazi Mnangagwa. Ukaranda weteswa icala lokuzama ukuvimba amapolisa ukuba abophe uRushwaya ukuba negolide engelamvumo lokuncedisa uRushwaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli, ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhaleni khukhwini wakhe. URushwaya ubothwe lamapolisa ambalwa akuqela awensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakobulawayo uthi bekulabantu abaningi abavalelise uCalvin owabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki epheleleyo. uMike Hobe uzasethulela okunengi ngodaba lolu uhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Ziningi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. Abancintisa kukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile kukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesiwavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala. Sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusaviselwa iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona. Ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphosisa amaphepha. Njoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga osozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama ukuncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. Iprocess yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho nibe kungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeze i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then mabe kuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyayithatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then mawuqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elireader elile scanner esireader i-barcode ukuthi register vote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lweMelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama crowds since iCovid isibona ihlasele la. So abantu ba interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge Tuesday uyalinda emalayinini beze exposure so into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo. Kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela ukumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe elinamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhle lalo impilo ijwayele ukuba nhle, nxa ungela budlelwane obuhle lalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini, kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso yeibhethu likazulu uthakazelela ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya, kubana abaphikisayo bavalela imhlangano kuyachaywa kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. EMelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indeni yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabi lebandlululo, abantu bakhetha inketi ibakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo.
Nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibone ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe iZimbabwe ezaziyo ikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi kungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America, kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele Studio 7 yokubulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abamningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajumi ayisitshiyangalombili ekhulwini, 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Bengana amasiko
senziwe manje
lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo. Lamhla ke uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi nsuku, basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachithiswa ngobani?
kulezinso.
Ngizisungu lamantombazana sebeqetisa ngomama babo. Sekulele yami indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana enkazana. Amsondeze eduze, amelule. Amtshele ukuthi noma nalokuthi uyakulungisele. But kuko abanye ubabazala ubabakazwa sasekhona. Lokhu ngibesalandile amasiko besiyatsile ukuthi bawazi na nge-one, two, three.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama.
Yabo abanye bezisuka abanye bababuza kubangani, abanye bezama ukuthi badilisise bezenzele bodwa, but omama athesi umama nogogo yiwo abantu esebedlala imindima ukuthi na ukuthi obabakazi bakho bebekabungasekaplanifomu elitheni yokumama umama kugcele umama wakho soza kulahlekile njalo asoza I don't know.
Sikhathi vele kumele becetshisweni.
Abantwana abangamankazana izinto ezibazicetshiswayo yizinto eziningi ezihlahlekile. Okokuqala, umntwana oyinkazana uma eseqalisa ukuthomba kumele umfundise, umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi usingene lezinto ezokuthi usithomba. Mntanami, abantu abangobaba akufanelanga udlalele eduze kwabo. Lapha umuntu ongaba mayesithi kumele ungenze so, umuntu ongaba mayekubamba lapha kumele ungavumi. Njalo kumele ukuthi nxa umntwana oyinkazana eziphathe ngendleleni ikokokuyabesesenza ukuthi umntana kele kumele umfundisengokuthi naye khula azikwazi ukuthi lokhu kokusakwenziwa umntana oyinkazana lokhu kwenziwa umntana oyinkazana nxa lokhu ngikwenza kumelanga ukuthi abangingena ukuthi ngiyinto enzima. So umntana oyinkazana kumele uziphathe.
Ye, kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuya ngokuthi umntwana umntwana onjani. Kuya ngokuthi sigogo sigoqile yini, simanga sagoqele. Ngathi sesiwomile, kumisho ukuthi siyasigoqa sigoqele, hhayi asigoqele. But ngavele ukuthi sisigoqa sisemanga, siyagoqeka nje sigoqeke kuhle. Ayi ngumntwana olalelayo, ayi ngumntwana ohloniphayo, ayi ngumntwana ozaziyo, ayi ngumntwana oyazi imvelaphi yakhe, ayi ngumntwana onesiko elihle.
Phosele ukugcina Madube.
Hayi, siyabonga kakhulu bathi siyafisa ukuthi babakazi nxa besasekhona abangabi lowo mkhawu kungena nokungabi nomusa abantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya babize babakazi babathembise kuhle bahlalela ngaphansi babafundise indlela babatshengise lokhu ngokubi lokhu ngokuhle besiba kuhle sisanjani.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhile Lilene Madube. Le yincwadi kwezamasiko esintu. Madube, sibongile ungadinwa lokusasa mama.
Babethethela amadlo begcina amasiko wena owakusenziwe mandlo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Bazalwana abathandekayo, siyahlangana njalo namhlanje njengenhlalayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwi eliyavuselela umphefumulo yethu. Namhlanje ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseRoma njengokuloba kwaPawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa. AbaseRoma 8 verse 35 sisiya ku 37 ufundeka kanje. Ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Verse 36. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Verse 37. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi leli uPawuli walibhalela baseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo. Ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo xa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo. UPawuli wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba zilakhathisi siyahlupheka. Singazake sesikuqeda okusihluphayo, sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPawuli uthi kambe shibili ngemva kokuhlupheka kulo ukuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala ke azikhulumi ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kweleli elakithi indlala idlala ngabantu. Kuthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla ikakhulu abahlala ezabelweni, ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka. Sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele, sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo laba uPawuli uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitsho laba abahambaze ngokuthanda, ngitsho laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPawuli njalo uthi ingozi noma inkemba na? Ingozi ziningi, kutsho ukuthi langesikhathi sikaPawuli kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo, kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi, abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle zona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asomkhokheli esihlala laye, asobhishopu wethu, asomphathi ntambo, sengitshe labo omongameli. Kayisibo abasithandayo, uwasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisize ke asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe, lanxa zingena ezinkingeni uhlalela kusukela manje zube naphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Khosi Nyathi, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo wehip hop obelodumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanyamazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule. Nyathi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani.
Abantu bambekile umfo wabo uKelvin ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha, at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile. Nxa ngithi ngiyafanisa ngikhayela ukuthi phose bekulabantu abangu-500 amphitheatre inkokheli zamasiko zakwaBulawayo zonke ongazicabangela bezikhona abengatsha zikahulumeni laba bekhona osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaCalvin bebebuthene kube umcimbi sibili omuhle abantu bakhuluma kusenhliziyweni nasemoyeni yabo ithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhukhumela.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngecontribution ekaCalvin nxa sesikhangela iindaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
iBulawayo inohlupho lokuthi abaculi bethu kwandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakoBulawayo. Uzananzelela ukuthi uMajayivana uLove Mall aye wathiya ezenculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi abantu bakithi kabangisekeli.
They wanna do me like Majayivana.
Lami kungithintile umoya ukuthi uCalvin maningi amashuwo zakhe ayawasungula eyedwa lapho okwakungabi labantu abayangaphi kwakungongabantu azana nje abangayindawo abantu abalutshwane but abantu kade bekhona namuhla kwi-church service kungizokungithinta ukuthi umuntu wasekelwa kangaka aluba usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnandi kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi waBulawayo asekele abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokhu engikubona kusenzakala emalangeni amabili amathathu edluleyo yukuthi ama-artist akoBulawayo alakho ukuthi abambane selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo. Ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo lemiphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi izimoto beziziningi abantu bephatheke emcimbini bethakazelela bethaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka amaphiyesistimu amanye amankampani athenga ibhokisi abanye basapota ngama-graphics. Lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngabo. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njengoba zithena uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokhu siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthukwe kusiya phambili.
Hayi siyabonga mnumzana Nyathi ngamazwi akho.
Hayi siyabonga mntana.
Owamadinyakhala ngoba ngidabukile inhliziyo ehlungu ngoba yephukile.
Kulemuli yeZimbabwe ngithi langalezo silahlekelwe liqhawe langempela. Silukuqiba lapha uhlelo lwabatsha sengitshaya phansi izulukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngumoya wami ungephule inhliziyo. Ngobanza ngembene xesha nokuthi goodbye. Banzange mbene xesha nokuthi goodbye. 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 Ambago. Goodbye. Banzange mbene xesha nokuthi. The day bentelo guru yeza. The day bentelo guru yabuya. I'm feeling a tab, I couldn't help it. I couldn't wait to hold you in my arms. Nigga uneng befungu kutila. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, I'm hiding your color, no one you double get it. If you see what's wrong, no one you put it. Oh, I'm telling you, I say good to you. Why are you talking so loud? Oh, I'm hiding your color, no one you double get it. If you see what's wrong, no one you put it. Oh, I'm telling you, I say good to you. Why are you talking so loud? Ubushungu moyo wami ungephula inhliziyo ngobushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami. Ubushungu moyo wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. 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 Ambago. Goodbye. Banzange mbene xesha nokuthi goodbye. 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 Ambago. Goodbye.
Ngoba zange mbene xesha noku
zange mbele skathi.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi ukuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osokulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa keeps doing city as long as I'm sending was 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.